mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 15 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka hwande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru nemazana mana 1400 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro thomas mapfumo oshora mapato ezanu pf nemdc alliance nyanzvi dzozeya remangwana rava Donald Trump. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru nemazana mana 1400 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu makumi matanhatu nevasere 68 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muzimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi matatu nevasere 538. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevasere 198 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi masere nevana 184 vakafa nechirwere ichi. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana nemakumi maviri nevatanhatu 126 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana rine makumi manomwe nevaviri 35,172 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nemazana matanhatu neumwe 30,601. Zvichakadaro mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kutarisirwa mangwanani anhasi kugashira panhandere yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport, nhomba yekutanga kupinda munyika yeCovid-19 inosvika zviuru mazana maviri kubva kuChina. Nhomba iyi ichange yakatakurwa nendege yeAir Zimbabwe. Vana mazvikokota munyaya dzezvemishonga kusanganisira veMedicines Control Authority of Zimbabwe vari kutarisirwa kuongorora nhomba iyi kuti ndeyechokwadi here kwemazuva maviri isati yatanga kubayiwa vanhu. Vari kutanga kubayiwa vanosanganisira vana chiremba, vakoti nevamwe vanoshanda muzvipatara, vanoshanda pamiganhu nenhandare dzendege uye vane zvirwere zvinovaisa panjodzi yakakura yokufa nechirwere ichi. Nhomba iyi yakagadzirwa nekambani inonzi Sinopharm inova yehurumende yekuChina inogadzira mishonga. China yakapa mvumo kuti nhomba iyi itange kubayiwa vanhu mukupera kwazvita gore rapera. Nyika yakatanga kushandisa nhomba iyi iUnited Arab Emirates ichiteverwa neBahrain. Dzimwe nyika dziri kutenga mushonga uyu dzinosanganisira Singapore, Turkey, Brazil neChile. Mukuzeya nezvenhomba iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Iye zvino izvi hongu nhomba iri kunzi yava kuuya, asi veruzhinji vasati vabayiwa. Zvinenge zvakakosha kuti tirambe tichitevedzera maguidelines akatarwa neWHO.
NdeAPI.
Kupfekwa kwemamaski, kugezwa kwemaoko, kuregedza kungoungana-ungana mumagungano nekuda kwekuti dambudziko rechirwere ichi tichiri naro. Iye zvino tiri kunzwa nyika yakatipoteredza yakaita seSouth Africa yave kuvhura mabhodha, asi toda kuti tiyeuchidzanewo zvekare kuti Pataka vura maboda muhorode yekisimusi nenyuere. Ndo pataketa dambudziko guru. Revanu wakawanda vanga wakubatwa nechirwere cheCOVID-19. Nevanu wakanga wakurasikirwa neupenyu.
Ndeipi kurudzira yamuri kupawa kuZimbabwe?
Isusu senyika yeZimbabwe. Dai tatanga tambopa nhomba. Tabaya veruzhinji. Kuitira kuti titange tavadzivirira. Tisati tati maboda edu eBerengende. Kuvhura kutevedzera zvikutaurwa neSouth Africa.
Zvii zvamuri kutarisira kuti zviitwe kuri kuti mabhodha anzi avhurwe?
Kana zviri zvekunzi tiri kuvhura mabhodha edu iwawo, tinovimba kuti kuchaiswa micherechedzo iri pamusoro-soro kumabhodha ikoko kuitira kuti tirambe tichideredza uwandu hwevanhu vacharamba vachirasikirwa nechirwere cheCOVID-19.
Vamunangagwa vari kutarisirwa nhasi kuti vazivise nyika kuti vanhu vacharamba vachinzi vagare mudzimba here kana kuti vanyevenutse inonzi yane pachirungu lockdown. Zvii zvamuri kutarisira kuti vange vachiita?
Tinovimba kuti pfungwa dzichazenge dzichiturwa naiye mutungamiri wenyika. Ipfungwa dzinenge dzichibva kune avo vanova ndivo nyanzvi mumabasa ezveutano, uye tichitarisawo mamiriro akaita mabasa ezveupfumi.
Hongu zvinofadza kuona wandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huchiderera. Asi senyika tisati tabuda mudambudziko kwete. Saka takatarisa mashoko achaturwa nemutungamiri wenyika maringe nedanho rekunyevenutsa kana kusimbaradza malockdown measures. Tinovimba kuti ivo pfungwa dzavo dzichange dzichitungamidzwa kubva kuruzivo rwavanenge vachipiwa nenyanzvi dzemabasa ezveutano.
Asi pane mukana here wekuti vanganyevenudza apa?
Tiri kutarisira kuti rwendo runo chaona mutungamiri wenyika vachiti nyevenutsei kunyanya-nyanya kurerutsira veruzhinji avo vanorarama nemabasa ekuzviriritira. Saka tiri kutarisira kuti mukuru wenyika vachakrieta yatinoti balance of saving the economy and also saving lives.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaitairusi care. Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo ari kushora zvikuru hurumende achiti haina hanya nevanhu uye iri kutadza kupedza huori munyika. Mapfumo anoti ZANU-PF haigone kugara nekushanda nevanhu kunze kwekuita zvinhu nechisimba pazvinhu zvese. Mapfumo ashoravo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa achiti vanoramba vakanyarara apo vanhu vanorwira kodzero dzevanhu vachisungwa nekurohwa. Vati bazi revechidiki reMDC Alliance Youth haribatsiri uye hapana zvariri kuitira vanhu. Mapfumo akurudzira vachamisa kuti vatarise nekudzidza zviri kuitwa nevatungamiri vevanhu vanopikisa kuRussia nekuUganda.
Zvino hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe nokuti manya mamire nerongo zvokuti ezvinezvi nyika yaenda kumawere. Hanimboda kunyeperai nokuti ezvinezvi vanhuka havana kubatana. Tasaimuone kuti vanhu vanongosungwa vachingoharaswa vachingoita vanhu havabude muzimba kuti vakomplaine kuti zviri kuitika izvi. Handizvinobva zvavanoda. Vanoramba vakanyarara vari muzimba vachitya masoja nemapurisa. Zvino tikadaro so nyika yacho haimbofa yakaita zvakanaka.
Imi sokufunga kwenyu chii chingaitwa apa?
Government haifanirwi kucreata opposition yainoda. Makambozviona kupi imi? Makamboona kuti government inozvicreatira opposition.
Sei muchidaro vamapfumo? Sei muchidaro?
Opposition ndichamisa ka. Kana makucreata vana kupe just because muri kuvapa mari muchiita zvo. Muriuda kuti nyika ifambe pamberi. Munhu ane vanhu ndichamisa. Zvaaine vanhu totaurirana naye toona kuti totsvaga way forward nemunhu ari popular ane vanhu. Zvino tikada kushandisa vanhu vasingazivikanwe nevanhu hapana chinofamba. Ende kuba kwakanyanyisa munyika. Zvakaza zvinorwadza vanhu kwazhinji. Kuri kubiwa hakuna zvekutamba. Mukadzi uya akabatwa negold uya takanzwa kuti akadzoserwa kubasa. Gold yakambenge iri yani? chii chiri kuitika munyika yevanhu zvokuti munhu anobatwa negold achida kunotengesa zamwe mozopedzisira nzaa zvaasungwa aregerwa atopiwa chigaro chake bhek kubasa kwake zvinoshanda here iye zvino tiri kunzwa kuti mabielections hazvanze aroda kunzi achaitwa vada kungoisa vanhu vavo chete munzvimbo dzacho izvozvo saka nyika inofamba here zvinhu zvakadaro izvozvo nyika iye zvinezvi isisi patiri pari vakaa tichiona haina gavhumendi tarisai muone kuti 40 years dzatapedza idzi hapana chataita ndakanga ndiriko kumusha uku ndakapedza 4 months ndiriko mabuilding akangoita zvakanga angoita iye zvinezvi zvakutoita fanika like an old western town vana Harare vaivai kuti unotosvika uchisungirira hosi banze unozopinda musaruni hakusiriko kazvisirizvo zvatinoda tiri kutsvaga development yekuti vana vedu vagovawo nefuture vana vavo vagozovawo nefuture
saka hamusi kugutsikana nemapata anopikisa
havana mazino ndinotaura nachamisa every time ndinotaura naye ndinotaura naye ndichimubvunza kuti naichamisa kana muchiona imimi vanhu vanenge vanasikara nevasikana vayo vachisungwa vachiitwa zvavanoitwayo vanhu vasingabude mudzimba chii chamuri kuita muri kurwa hondo ipi vanhu vanofanirwa kubuda mudzimba varatidze kuti zviri kuitika izvi havazvide zvino kana vachiti vanhu vanenge vachirwira muri kuona kuti ava vanhu ndo vari kurwira chokwadi chemunyika medu movaregera vachiharaswa vachiitwa zvavanoitwa imi makangogara mudzimba muri kuda rusununguko here ende hakuna youth yacho yakaora chamisisana kamutaura ndikati youth yenyu yakaora hatimbonzwa kana anything chavanotaura against vana Munangagwa kana kuti vari kuitawo something aiwa vanongoranoba vanenge vangoti zii ndo zvaido zvinoita youth izvozvo ndakamuudza ndikamuti chamisa tarisawo nezviri kuitika kurussia ndo inonzi opposition chiri kuitika kuuganda mufana mudikidiki mwana mudiki uya anonzi waini uya ari kuratidza resistance ndo inonzi opposition zvino opposition kana muchingoti hanza isisu we are a peaceful organization naivavava muri kuita peaceful naivavava
vachamisa vakapindura here vakati chikwa muri pamusoro penyaya dzamakava kudzaidza zvikuru sei
ndinotaura navo every time hanzi tiri kuita something mukanya izvozvo hatiri kumhanya mhanya pane zvichaitika but takamirira ka kuti tione zvichaitika zvii hatisati tambomudzwa chamisa achitaurira Munangagwa kuti anonzi akatenga ndege mari yacho akaiwanako saka muri kutadza kubvunza zvinhu zvakadaro izvo muri opposition yerudzii munomubvunza kuti ko nai purezidendi zvamakatenga ndege mari makaiwana kupi zvino mukangoti zii chii chinofamba vanhu havasi united vanhu vakapesaniswa
chii chamunofunga kuti chingaitwa kuti zvinhu zvitwasanukeshe
vanhu vanofanirwa kupiwa mukana wokuti vataure zvido zvavo vasanyimwe freedom of speech freedom of expression freedom of movement inodiwa muzimbabwe
dene kuchinzi munowana mukana wekutaura kuti vatungamiri vemapato ezvematongero enyika ese muzimbabwe mungavati chii mungataura chii kwavari
vanofanirwa kutsvaga way forward vabatane unity ndo inodiwa munyika kuti tivake nyika ngatiregei kupesanisa vanhu ndo chinhu chikuru chaipa muzimbabwe kuzi vanhu havana kubatana vamwe havatomboziva chinonzi freedom chii vanhu vanofanirwa kubatanidzwa vanhu vabatane wova nechinhu chimwe chete chekuvaka nyika
muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo achitaura ari parunhare kuOregon asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi vanoti vanoremekedza Mapfumo zvikuru semuimbi asi vanoti kana zvekuimba zvave kuvaomera zviri nani kuti vachitanga kudya mari yemudhandegere kwete kutaura zvisina maturo
vavapfumo tinovaziva vari muimbi waimbova nemukurumbira tinovaziva chaizvo vari muimbi waimbira hondo yerusununguko asi mazivira atava kuvaita iko zvino atisiyanei nemazivira ataivaita kudhara izvi zvinongotaridza kuti vamapfumo munhu wagarisa kunyika yeUnited States of America nokugarisa kwavaita ikoko hazvitishamise kunzwa mashoko avanotaura aya asi chatinongoda zvedu kuvatsiura kungovati dei vamboramba vachiita zvemimhanzi zvavaisiita zviya vachifadza vateereri kana vasinga chakwanisi dei vamborega zvavo vachidya pension yemumanzi yavo vasinga kanganisi vateereri vavo kana mafanzi avo anowanikwa kumapolitical parties akasiyana siyana. Vamapfumo munhu aya nemafanzi anowanikwa muzanu PF, muMDC, munda, mundu, muNCA, zvose zvakadaro nevasingaite zvematongerwo enyika. Hazvitishamisi kuti pavakapedzisira kuuya vamapfumo vaida kuita mashow avo asi haana kubuda zvakanaka. Vanhu vakaboikota mashow avo mazhinji nokuda kwokuti pamuromo pavo hapamharwi nenhunzi.
Ava vange vari mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunhare kuHarare. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Swachayo vanoti zviri kutorwa navamapfumo zvokubatanidza vanhu ndizvo chaizvo zviri kuedza kuitwa nebato ravo.
Tinotenda nekurudziro iri yaitwa yakadaro kunyanya kuti vana veZimbabwe vasimuke vabatane pamwe chete kuti tirwise ujanyirere. Nyaya yeZimbabwe inoda mubatira pamwe chete kana mukomberanwa kuti tikunde. Hazvidi kuti uyu anotaura ruko, uyu anotaura ruko, uyu anotaura ruko. Inoda tibatane sevana veZimbabwe toenda mberi. Ndonyaya takataura iyaya yatichiti vana vese veZimbabwe vanofanira kubatana pama 5 big fights iwawo tirwise kujanyirwa kwatiri kuita. Saka tinotenda nemashoko ava mapfumo. Tinoda kuti vana veZimbabwe vese vauye kusanganisira navo vamapfumo vacho. Ngatinge tichibatana. Nyaya yeZimbabwe haineni kuti MDC Alliance kana kuti vana nhingi kana vana nhingi. Ndiye munhu wese ane chekuita nekuti tisunungure mhuri yeZimbabwe. Ndosaka muchiona majournalists ari kusimuka, malawyers ari kusimuka, mukatarisawo mamwe maprofessions vakawanda vedzichechi vari kusimuka. Kuburikidza nekuti toda kuti vanhu vese vabatane techihwirangwe tikunde tiri pamwe chete. Nokuti kuhwina kwatichaita kana kukunda kwatinoita, tinokunda tiri pamwe chete sevana veZimbabwe, tinokunda tiri pamwe chete sevana venyika ino vanoda shanduko yakanaka muZimbabwe.
Avo vange vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Swachayo vachitaura vari parunhare kuHarare. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakachenurwa nemusi wemugovera nedare reSenate iro rakavawana vasina mhosva yavakange vachipomerwa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemitemo nezvematongero enyika dzinoti kuchenurwa kwavaTrump uku kunovapa mukana wekukwikwidza zvekare mugore ra2024 ndokana bato ravo ravatambira pamusangano mukuru weRepublican Party unotambira zviri pamutemo munhu anomirira bato iri musarudzo yemutungamiri miri wenyika. Asi imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vaSilas Chekera vanoti sekutaura kwakaitwa nemukuru weRepublican Party mudare reSenate vaMitch McConnell vachiti vaTrump vakapara mhosva kunyange hazvo vasina kuvhota vachiroverera vaTrump nemhosva. VaTrump vanogona kuendeswa kumatare edzimhosva kwavanogona kutongwa vachiwanikwa vaine mhosva. Vachekera vanoti pane dzimwe mhuri dzichadavo kuendesa vaTrump kumatare edzimhosva pamusoro pemhirizhonga iyi. Vachekera vanoti pari zvino magweta makuru ematunhu eNew York neGeorgia ari kutarisisa mhosva dzinonzi dzakaparwa navaTrump, izvo zvinogona kuvhiringa mukana wavaTrump wekukukidza zvekare.
Chidzidzo chikuru chatingakwanisa kuwana panyaya iyi ndechekuti dare ravakanga vakatarisana naro rakange riri risiri dare romutemo semazuru atinoriita. Yakange riri dare repolitics, in other words pachirungu vanoti yakange iri political trial not a legal trial. I think ndoo chinhu chikuru chekuti vanhu vanofanira kunzwisisa. Vakanga vasiri kutongwa nedare romutemo asi vakanga vari kutongwa mudare repolitics kuburikidza mhosva yavainzi vakanga vapara yokudzikisira chimiro cheofisi yemutungamiri wenyika weAmerica.
So kuona kwenyu nyaya iyi yakafambiswa zvakanaka hayo here?
Kuburikidza nemutemo wenyika yeAmerica, kuburikidza neconstitution yavo, ndinoona sokuti zvese zvaifanira kuitwa kuburikidza nomurau wavo zvakatevedzerwa. Vatsigiriro vaTrump vane zvavaipikisa pamusoro pazvo, asi ndinoona sekuti murau wavo wakatevedzerwa.
Pakataurwa kudzi vaTrump vaonekwa vasina mhosva, mukuru weRepublican Party muSenate vaMitch McConnell vakataurawo kuti vaTrump vanogona kuendeswa kumatare edzimhosva kana kuti criminal court pamusoro penyaya imwe chete iyi. Zvinogona here izvi?
Chiri chokwadi ichocho, nekuti sekutaura kwanamboita paya, dare rakatonga vaTrump ratanga tichitaura naro yakanga iri Senate. Senate idare rinotonga nyaya dzepolitics, harisi dare rinotonga nyaya dzecriminal. Sekutaura kwandaita, dare rakanga rakatarisa kuti vaTrump semutungamiri wenyika vakanga vadzikisira chimiro chehofisi yavo yeupuresident kuburikidza nekukurudzira vanhu kuti vamukire hurumende yavaBiden yakanga yasarudzwa navanhu. Vapedza veSenate ivavo vakati vaTrump havana mhosva. Matare edzimhosva atinoti macriminal court anokwanisa kutonga vaTrump zvakare pamusoro penyaya iyoyo, nekuti havana kutongwa before a criminal court for the same crime. Saka zvinokwanisika kuti vatongerwe nyaya iyoyo zvakare kuburikidza nematare ecriminal court.
Chii chinoitika kana matare edzimhosva akavawana vaine mhosva panyaya iyi?
Kana vakawanikwa vaine mhosva ngati zvinobva nekuti vanenge vapomerwa mhosva ipi chaiyo kuburikidza nemutemo wecriminal law. Kana vakawanikwa vaine mhosva nekuburikidza nemacharges acho, vanogona kana kutongerwa kupikira jeri chaiyo kuda kana zvemakore akati wandei chaizvo.
Kana vakawanikwa vaine mhosva kudare recriminal court, chii chinoitika kuvamiriri vava veRepublican Party vakavatsigira vachiti havana mhosva, vanofanira kuwanikwa vasina mhosva?
Pamutemo hapana kudare repolitics, tinoti court of public opinion. Vanogona kudzikisira chimiro chavo, vanogona kulosa confidence yevanhu, asi pamurau chaipo hapana zvavanokwanisa kuitwa, nekuti matare edzimhosva criminal nematare ekutonga impeachment matare akasiyana. And apa pavakange vachiti havana mhosva kuimpeachment, vakange vari kuacta as a jury. Saka hapana mhosva ingapuhwa jura anenge ati kumunhu andawana pasina mhosva.
Kana takatarisa mberi uko, munoona sekuti vaTrump vachaita chii kubva panapa?
VaTrump vacharamba vari present mupolitical landscape yeAmerica, muchida muchivada musingavade. Takamira nhasi watiri ndivo vane support inodarika mumwe munhu wese vandingafunga muRepublican Party. Handifunga kuti support iyoyo ichapera pachirungu yavanoti overnight. Saka nokuda vacharamba vaine influence mupati umomo. Pada vangangodzoka vakati ndoda kumira zvese president in 4 years, pada vachasponsa vanhu vavanenge vachiti iwe chimira ndigokutsigira. Asi chokwadi ndechekuti vacharamba vaine influence mupati nomupolitics dzeAmerica tichienda at least inonzi pachirungu foreseeable future.
Avo vange vari gweta Silas Shekera vari parunhare kuOntario kuCanada neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kurandiko rinoti dunhu remate Beleland South rakumbira hurumende kuti Ishe Vesi Maduna Mafu vapihwe chiremekedzo cheugamba hwenyika sezvo vairwira kodzero dzevanhu. NewZimbabwe.com rinoti Zimbabwe Doctors for Human Rights vari kukurudzira hurumende kuti isavhura mabhodha ayo neSouth Africa, vachiti sezvo kurwisana necovid-19 muZimbabwe kuchiratidza kuita zviri nani, mhando yecovid-19 iri muSouth Africa ingakanganisa zviri kuitika muZimbabwe. Bhodha reBite Bridge nderimwe remabhodha anotarizwa kuvhurwa nhasi neSouth Africa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hey, kwaziwai, kwaziwai, wamiriri restudio 7. Ini ndiri kuno ku South Africa, Polokwane. Vedwe, aisi nyore kuuya kuno Polokwane kuzogara kuno ku South Africa. Kumba itoti zanu PF Zimbabwe. Tanzwa nokushungurudzwa vana veZimbabwe. Tanzwa nokumbunyukidzwa nezanu PF. Zanu PF haina kutonga kwakarurama, inokutonga kwesanu. Kutonga noudzvanyiriri. Kuti mwana weZimbabwe wose hapani kuti akosore. Wangokosora chete unongochitonzi mutirongo. Hatizivi kuti ndiwo matongero achere, isusu tiri kutongwa. Mutungamiri wedu uri kutitonga. Hatizivi kuti ndiwo matongero acho here ari kuitwa naMunangarwa uyu necabinet yake, kana kuti zvii zviri kuitika munyika yeZimbabwe takutozvishaira. Ende chero chembere, chero madhara, atosvika pakutoshungurudzika. Chero naye vakapiwa minda vaya vakanga vachinzi kwai madhara akapiwa minda paovheti, atosvika pakutoshungurudzwa. Hakuna zvangova zvavo ivo voga. Muzanu PF yavo vakuru vakuti izvezvi takabayiwa nokuvavhotera tichipiwa mazihembe ayaya nemusoro yavo. Iko zvino chabuda dhololo, tiri kungofanirhera tichingonzi korona korona, tichifanirhera tiri mudzimba. Vabereki vabayiwa madhara awa, havana kana kubatsirwa vanokwanisa kupa vanhu. Asi kungoda kutonga, kutonga nesanu.
Yevo, 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 vana mukoma Jonga, mune sei koko? Aisu tiri muno muSouth Africa, tongobata bata vapo napapo. Todoshuviravo mhani kudzokera kumusha. Zvino ishi neproblema dziriko izvi, chigwere chiripo korona iya. Korona yameno kuda zvichapora, tokutendai ikoko. Basa ramunotiitira irire rekutipa nhau dzakasimba dzekumusha idza, shuwa hei, rambai makadero. Todokurudzira kuti murambe muchitiudza dhawa nokutambura mune dzimwe nyika dzevamwe, tichingomutsira vamwe nyika yavo isu yedu ichifa. Ndini mukululi pano paSouth Africa aya, ichiti makadei mose, hatina matei, tichakunda chete. Totenda, totenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngoma kambo kanobva kuna Thomas Mapfumo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru nemazana mana 1400 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Thomas Mapfumo anoshora mapato ezanupf neMDC Alliance. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.